This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 21 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti yezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vagari vemuHarare vari kuchema-chema nekukwidzwa kwemari dzemakombi.
Nyanzvi dzokurukura zviri kuitika muFerguson muAmerica.
Dynamos yotungamira makwikwi ePremier Soccer League.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vagari vemuHarare vari kuchema-chema nekukwidzwa kwemari dzemakombi kubva pakabviswa makombi mukati meguta achiendeswa kunzvimbo yaanomirira ari yeCoventry Road Holding Bay. Sachigaro werimwe sangano revagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimba rashe mwoyo vanoti vemakombi vave kuchaja dhora rimwe chete parwendo rwaisibhadharwa masendi makumi mashanu kana maranzi mashanu. Vanoti vemakombi vari kuti vakaita izvi sezvo vave kupedza nguva vakamirira kudaidzwa kuti vapinde muguta kunotakura vanhu. Mumwe anotyaira aramba kudomwa nezita anoti zvimwe zvakaita kuti vakwidze mari idzi inyaya dzekuti pavanosiya vanhu muguta vachienda kuCoventry Road kana kudzoka muguta vanenge vasina kutakura vanhu asi vachishandisa mafuta. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Kubva pakatanga kushandiswa iyai yakavharwa maimanje inonzi Holding Bay, vemakombi vakawanikwawo vachiwedzera mutengo wavo wanochaja kubva pa5 rand kuinda padhola. Izvi vari kuzviita nokuti tinombotaura nevamwe vachona vanodriva makombi vari kuti aiwa vari kuona sekunge matrips avava kuita pazuva adzikira nenyaya yekuti nguva yavo zhinji vari kuipedza vakamiswa kubheya vasati vabvumidzwa kupinda mutaundi. Saka nekuda kwokuti ivo vanhu vanenge vachitsvaka mari vari kuti isusu hatingashayiwi mari nenzira iyo, toda kuti mari yedu yatatagara tichingowana ingova iyo yatinoramba tichingowana. Ndosaka vava kuti aiwa zvatava kuita tava kuti panga pachibhadharwa 5 rand pava kubhadharwa dhola. Mari iyoyi ndakatomboibhadhara mumwe musi ndichitoshayawo kuti zviri kufamba sei kusvika ndatozobvunzawo vanodraivha makombi ivo vachitirondedzera sezvandataura izvozvi.
Asi vagari vari kuzvitambira sei izvozvi?
Nekuoma kwakangoita zvinhu chokwadi chiripo ndechekuti vagari vari kugununa. Zviri kuoma, zvinhu zviri kunetsa, vanhu havasi kukwanisa kuita zvinhu zvese zvavanokwanisa kuita. Munozviziva kuti vanhu vazhinji vari kutoita kunonzi kuzviitira maatori maindigenous vanhu vazhinji. Saka mari iri kunetsa. Munyikawo zveupfumi hasi kufamba zvakanaka. Saka ndingangoti muchidimbu vagari vari kutsutsunwa, vari kugununa, havasi kufara nezviri kuitwa nevanotyaira makombi ava.
Pane urongwawo here hungatorwawo nesangano renyu revagari pakuedza kuti munge muchigadzirisana nevedzimotokari iva?
Urongwa hungangovepo ndehwokuti tiite hurukuro inobatanidza vedzimotokari nevesiti ofarari, nokuti nyaya iri kuitika inyaya yekuti vanoona nezvemutemo vekusiti ofarari havasi kukwanisa kuchenesa dhorobha. Apa ndakananga nenyaya yekuti mamwe makombi haasi kuenda kubheyi, achiri kuita zviya zvinonzi zvomushikashika, vachiri kupinda mutaundi vachitora vanhu panzvimbo dzisiri pamutemo. Saka izvozvi ndo zvimwe zviri kukanganisa mashandiro anofanira kunge achiitwa. Zviri kukanganisa futi zvezvinoita kuti makombi mazhinji aswere akagara kubheyi vamwe vachitakura vanhu. Saka chiri kudiwa apa inhaurirano pakati pevanoobhadhira makombi ivava nesiti ofarare kuti tibatsirane kuti makombi ese awanikwe achinopaka kuHolding Bay achipinda nenguva dzavanenge vabvumidzwa kuti vapinde. Izvozvo zvichasungunurawo vamwe vakatotangawo kunopaka kuHolding Bay, nokuti tikasadaro tichasvika pasichochi nokuti even vari kutoenda kunopaka kuHolding Bay vachapedzisira vavakuregedza kunopaka ikoko vachijoina vamwe vavo vari kuita zvisiri pamutemo asi vachiwana mari yavo yavanenge vachida pazuva pega pega.
Avanga varisachi garawe combined Harare Residents Association vasimbarashe moyo vari parunare muHarare neStudio 7.
Zvichakadaro mutauriri wevanotakura vanhu vafarai muza vaudza Studio 7 kuti nhengo dzavo hadzina kuwedzera mari dzekutakura vanhu asi kuti vemakombi vasina matsamba avo vasiri kuenda kuCoventry Road ndivo vari kuchaja vanhu mari dziri pamusoro idzi. Vamuza vati izvi zviri kukonzerwa nenguva inotorwa nemakombi kubva kuna Coventry kuenda kunzvimbo dzaanofanira kutakurira vanhu uye kukundikana kwekanzuru kurambidza vasina magwaro kutakura vanhu kubva munzvimbo dzisingabvumidzwi.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Kwanso kubata Studio 7 pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080 ni 15455 kHz pa shortwave.
Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mumwe vanhu vaviri vemuAmerica vakabatwa nechirwere cheEbola ari kuburitswa muchipatara chemuAtlanta. Murwere uyu Kent Brandley anonzi anyatsopora. Chipatara cheEmory Hospital kumo Brandley naNancy Wrightbell vanga vachirapwa pachishandiswa mushonga mutsva wanga uchiedzwa weZmap vari kutarisirwa kutaura nevatori venhau nhasi. Vaviri ava vakabatwa neEbola kutanga kwemwedzi uno vachishanda muLiberia, nyika yawirwa nedambudziko rechirwere ichi. World Health Organization inoti vanhu chiuru nemazana matatu nemakumi mashanu vafa muWest Africa, vanhu mazana mashanu nemakumi manomwe nevatanhatu vari vemuLiberia.
Vakuru vakuru vehurumende muUkraine vanoti vanochengetedza pamuganhu wenyika iyi vatanga kusecha dzimotokari dzemuRussia dziri kuda kupinda munyika iyi nerubatsiro. Motokari idzi dzanga dzakamiswa pamuganhu wenyika mbiri idzi kwemazuva dzakamirira kupiwa mvumo yekupinda muUkraine. Mauto emuUkraine anoti ari kusecha matiraki mazana maviri ekuRussia kana aine zvombo.
Israel yarwisa nemuchadenga kuchamembe kweGaza Strip, vakuru vakuru vatatu veHamas vakafa. Vatatu ava vafa nhasi parwiswa imba yavanogara uye yavanga vachishandisa mumabasa avo ekurwisa Israel kwemakore makumi maviri. Zvinonzi vamwe vanhuwo zvavo vatatu vafawo muchiitiko ichi. Hamas inoti vafa ava ndi Mohammed Abu Shamali, Raid al-Ata pamwe na Mohammed Badom.
Era ku Studio 7 munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder re Wisdom kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wisdom tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, moskana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Vateereri, tinoda kukuzivisai kuti sezvo mishina yedu yeChannel Zim iri kuvandudzwa, zvimwe zvirongwa munogona kutadza kuzvinzwa. Dambudziko iri riri kugadziriswa.
Mutungamiri wenyika ya America va Barack Obama negurukota rinoona nezvemutemo muAmerica va Eric Holder vanoti vari kushishikana zvikuru nekupfuurwa kwemumwe mukomana ane makore 10 nemasere mudhorobha reFerguson, St. Louis kuMissouri muno muAmerica. Michael Brown akapfuurwa akafa musi wa 9 yamavhuvhu uye munhu mutema achipfuurwa nemupurisa wechichena Darren Wilson. Nyaya iyi yakonzera kuti vatema vakawanda nevamwe vachena vabatane mukuratidzira vachiti mapurisa zvikuru echichena anyanya kutyora kodzero dzevanhu vatema nekuvapfuura pasina mhosva dzavanenge vapara.
VaObama vanoti panofanira kuitwa ongororo yekuona kuti chii chakatora nzvimbo panyaya iyi. Vanotiwo vanhu vanofanira kubvumizwa kuratidzira mushure mekunge mapurisa nemauto adaidzwa mushure memhirizhonga. VaHolder vanotiwo nyaya iri kuFerguson haisi yekungoti pane mutema akapfurwa nemuchena, asi kuti pane kunetsana kwakanyanya pakati pevachena nevatema inova nyaya inoda kuti igadziriswe. Vamwe vatori vakasungwawo nemapurisa munzvimbo iyi.
Nyaya yekuFerguson yapawo kuti vanhu vakawanda munyika dzakaita seZimbabwe, China, Iraq nedzimwe dzinonzi dzinotyora kodzero dzevanhu vataure nezvekodzero dzevanhu, asi vanotsigira hurumende idzi vakawanda vachinyomba America kuti inoda kuita kunge ndiyo inokwanisa kuchengeta kodzero dzevanhu kudarika pasi rose. Mukuzaya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga uye mukuru wesangano reResource Exploitation Watch vatafadzwa Musarara vanovawo nhengo yeZANU PF. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMusarara.
Inyaya iyi inotsuruvadza nokuti mukaitarisisa nokunzwa zvakaitika musi wacho unoona kuti izvo mwana mubiki akadaro akapfurwa anokwana katanhatu 6 times. Haana kutorwa kubva panzvimbo yaakapfurwa, akaswera aripo akangorara mumugwagwa ndokuzotorwa papa. Izvinhu zvakashungurudza chinji. Kuratidzira kunoratidza kusagadzikana kweukama pakati pevachena nevatema munzvimbo iyi. Asi chimwe chinozonyanyorwadza ndechekuti makaonawo mapurisa ikoko aakushandisa zvimugwagwagwa uyezve nezvimwe zvishandiso zvekuarmy zvavakanga vapiwa zvakasingatombozivikanwa kana nemagavhena vemunzvimbo. Saka izvi zvinoratidza kuti hurumende yeAmerica kunenge zvazvo ichingovawata kutaura kuti vakodzero dzevanhu kune dzimwe nyika kunyanyisa muZimbabwe hadzina kukwana, asi iyo pachezvayo ndiyo mparanzvongo haikweshese kodzero dzevanhu kunyanyisa dzevatema vari munyika iyi. Asi chikuru chinobuda ndechekuti vatema vari muZimbabwe vachiri pasi pourando hwavachena uye vatarisirwa sevanhu vanonongwa sembwa, vanongodashurwa padikidiki. Saka izvi zvinhu izvi zvinoita kuti tione kuti utongi hwaObama kana hurumende yaObama iyo yakanga iri mberi kushora mutemo wedu weposa neimwe yakadaro ndiyo inotova noutsinye kana inoite tamwe mabasa akaitisisa panyaya yekuhandla mademonstration.
VaMavhinga, munoti kudii nemashoko avamusarara?
Ndinowirira navamusarara kuti zviri kuitika kuAmerica zvinoshoresa, nekuti mucherechedzo wekuti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa, kunyanyei kodzero dzevanhu vatema, tichitarisa kupfurwa kwemutema uyu nemapurisa echichena. Zvinotaridza kuti pachiri nekukakavaruka kakanyanya uyezve neruvengo rwakadzama pakati pevachena nevatema. Hurumende yekuAmerica inofanira kuita zvakawanda zvikurukuru kwazvo kuti ipedze dambudziko irori rerusarura ganda rekuti vana vechitema ndo vazhinji vanenge vachipfurwa nemapurisa echichena anenge ari pabasa vasina mhosva yavanenge vapara, vasina kupakata zvombo zvehondo kana pfuti vachingopurwa vachirasikirwa neupenyu. Idambudziko guru, asi dambudziko iri rinotiratidzawo kuti hurumende pasi rose kana vanhu vakapiwa masimba akanyanya vasina mitemo yekuvadzora ndo zvinoitika izvi. Zvimwe chetewo zvatinoona kuZimbabwe marumwe zuro ano mapurisa akanga achitashura vanhu veMDC muHarare vaiedza kuratidzira nenhau yekushayiwa mabasa. Tinoonawo kuti vagare vakadzingwa nemapfashama emvura kutoko kwemukosi kumasvingo uko kumwenezi kuchingwizi vakarohwawo kwazvo nemapurisa vaedzawo kuratidzira kuti vapuhwe nyika nenzvimbo dzakanaka dzekugara kuti vawane ugariri vachiratidzira kuti vanoda mari dzavo. Saka idambudziko rehurumende pasi rose rinofanira kuti ripedzwe. Rinopedzwa nekuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa here? Kodzero dzevanhu hadzinei nekuti hurumende ndeyeamerica, hadzinei nekuti hurumende ndeyezimbabwe yava mugabe. Kodzero dzevanhu vese dzinofanira kungoremekedzwa.
Vamusarara, munoti kudini zvataurwa navamavhinga pamusoro pekodzero dzevanhu zvinoitwa nemapurisa muzimbabwe nezvamuri kuona zviri kuitika muno muamerica izvi?
Aiwa, zvanga zvakangonaka kuti imi sevaridzi vechirongwa mungadai madedzowo mapurisa kana mutauro wemapurisa emuzimbabwe kuti akwanise kuzvipindurira. Handidaire kuti zvinhu zvinenge zvakanaka kuti varohwe neshamu vasipo kana kuti vataurwe pavasipo. Asi maonero angu andinoita ndeyekuti mukatarisa mapurisa edu emuzimbabwe nebumbiro redu redzvare mutemo tine zvizhinji zviri kushanduka zvichienderana nenguva, nezvinji zvakare zvemutemo mizhinji iri kuchinjwa kuti iyo ienderana nebumbiro remutemo kuti kodzero dzevanhu dzinge dzichivandudzwa. Saka ndoda hangu kuramba ndakatarisa pabudiriro iyoyi yekuti izvo nyika yedu yezimbabwe ine makore 34 chizvo iri inenge iri kuita zvirinani kupfuura nyika yeamerica yaane more than 100 years ichisitonga.
Vamavhinga, bumbiro ringagadzirisa here matambudziko aya?
Bumbiro remutemo hongu rinogona kugadzirisa matambudziko aya kana riri mumaoko evanhu kwavo. Zvino muzimbabwe zvinoti vanhu vacho vanenge vakabata bumbiro remutemo havane hanya nekodzero dzevanhu, ndo pane dambudziko.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reHuman Rights Watch vadewa Mavhinga vanga vari parunare muJohannesburg. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro wesangano reResource Exploitation Watch vari nhengo yeZANUPF vatafadzwa Musarara vanga vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. Muchirongwa chedu chemadzimai chewomen's round table chiri kutarisa nyaya dzebarika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichititumirei matext messages panamba dzinoti 1202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure pa live talk. Yashika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nema text message amatumira. Tsamba yekutanga yabva kuna mukoma Justin Chinoda vari muSouth Africa asi vachibva kuchipinge muZimbabwe. Munyora anoti ndokukwaisai mose vabati veStudio 7 uye nekurumbidza basa ramunoita rekutaura nevanhu vakasiyana siyana uye musina divi ramakarerekera. Ndinoti musaneta, garai muchitizivisa zvinoitika kuzimu nekuti pasina imi chokwadi tingafira murima chaimo. Ndingafara kana makaverenga tsamba yangu.
Gift Rimai wekwagutu kumasvingo anoti makadiko timu yese yeVOA tinotenda zvikuru nenhau dzechekerere dzamunotitumira. Chikumbiro changu nhau dzemitambo dai dzaitwa neudzamu kazhinji munoita nechidimbu. Munotigonera kuti bvisa muuranda wemanyepo. Kune mamwe mapepa nhau ari munyika uye nepfenyuro dzinotsikirira freedom of expression. Ndinotenda nekuverenga mwadhi yanguwo pamhepo.
Sifas Makuyana anogara kwamundanda Mount Selinda kuchipinge anoti ane makore 23. Munyore anoti anofunga kuti vakuru vedu vanoti titambure nekuti nyika yakafirwa. Migwagwa yazara makomba chete. Anoti ndinotenda kwamuri nebasa ramunoita.
Musataure zita rangu, Munyori ari kwamutoko uyo. Munyori anoti ndinofara nenhau dzamunotipa. Tiri kutambura kuno kwamutoko, hakuna mabasa amenowo ikoko.
Arnold Tumburuku ari kuchimanimani anoti how are you. Munyora anoti ndingafara mukaverenga tsamba yangu. Ndinongoti pamberi nenhau dzechokwadi ndatenda.
B Bebai mpedza rapasi anogara kumbire anoti rambai makadaro musanita kutizivisa nhau dzemuZimbabwe ndimi mune chokwadi kuno vanhu havasi kufara nekusungwa sungwa kwavari kuitwa.
Tore ari kugokwe nemangwe anoti rambai makadaro vakomana nevasikana tine minguva dzose murambe muchipakura mitakunanzva maererano nenyika yedu. Munyori anopedzisira achiti wedzerai nguva dzenyu dzekutopfenyura nhau.
Shepherd ari kuMount Pleasant Heights anoti ndinofara nekuverenga SMS yangu pamberi neStudio 7 nekutiudza zviri kuitika muno muZimbabwe zvisingaburitswe pachena.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje vadikani. Tsamba dzekuverenga dzakawandisa chose. Tinotenda kwamuri mose netsamba dzamanyora. Tinoterambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7 muchitiudzawo zvirongwa zvamunoda kuti tiite pano paStudio 7 zvamunofarira imi vateereri. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Ma text message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora nhamba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Tosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge manyora.
Tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nasi. Mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nasi, Dynamos yaita mangange 1-1 newange pamutambo watambirwa kuGwanzura muHarare, kuchitiwa Highlanders yakunda chikwata cheTriangle 1-0. Zvichitevera mitambo yanhasi, Dynamos ndiyo yave pamusoro pePremier Soccer League iine mapoints 36, ichiteverwa neHighlanders ine mapoints 35. ZPC Kariba iri panzvimbo yetatu iine mapoints 35, asi yakakundwa neHighlanders pazvibodzwa. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura nemwe mutsigiri weDynamos vaFabian Mahembe kuti tinzwe maonero avo.
Tiratsigiri wechikwata chemutambo wenhabvu cheDynamos Football Club chashishikana chaizvo nekuwanikwa tichiita mangange nechikwata chehwange varova nhasi kunhandare yeGwanzura Stadium. Zvinove zvinhu zvatidzorera mashure nekuti tatatarisira kuti kundwa kwakaitwa chikwata cheZPC Kariba neZuro nechapungu kunoita kuti isusu tichienda pamusoro zvakanyanya. Tivhure ratingati gap nezvibodzwa zvitatu pamusoro, saka tawanikwa tichishungurudzwa kwanikwa tichitamanga nechikwata chehwange.
Asi pari zvino chikwata chenyu chiri pamusoro zvacho pePremier Soccer League logo, asi chiri kutedzerwa neHighlanders nechibodzwa chimwe, uyezve taona Highlanders nhasi ichikunda iyo Triangle 1-0. Munofunga kuti zvanga zviri kuitika muDynamos zvingave nechekuita here nematambiro aita vechikwata chenyu nhasi?
Hongu, kusagadzikana kuri muchikwata chedu handirovimba kuti ndo chimwe chikonzero chaita kuti vakomana vadzikire pamatambiro avanga vaita, nekuti tikatarisa mitambo yakapfuura iyi vakomana vedu vanga vakunyatsotamba nhabvu zvakanaka. Asi kushaiswa kwemari kwaidaiso kupinda pachimwe chikwata medu kuvakomana vacho vanotamba kwaita kuti zvitange futi kuti mitambo yedzokere pasi, iya inonzi morao pachirungu inoyadzikira chaizvo, zvokuti kuti vakomana vanyatsosumudza nhabvu zvinobva zvakundikana. Nekuti tikatarisa mitambo wanhasi hatiri pamusha, saka taifanira kunge tawanika tichitora mapoints ese kuitira kuti tibva taenda pamberi. Saka kusagadzikana kundiona kuri kunge zvaitewo futi kuti zvisanyanyotamba zvakanaka zuva rinonhasi.
Asika vamwe vanobvunza kuti sei chikwata chenyu chichizotarisana nedambudziko remari icho chine vatsigiri vakawanda semi, uyezve vanoenda kunotsigira chikwata chavo muruzhinji.
Ichokwadi, vanhu vari kubvunza kuti ko mari iri kuenda kupi, nekuti tikatarisa kuti vakomana vari kutambiriswa mukoro wepamwedzi wavo nebhanga yeBC. Saka mari iri kubva kumagedhe ino pakupinda kwatinoita kuona nhandare munhandare inofanirwa kunge iri mari inoendeswa kunobhadhara vakomana mahwinning bonus avo. Asi izvi hazvisi kunyatsoitika, nekuti tiri kuona kuti vakomana vari kunyunyuta ava kuti vane nguva vasati vatambiswa mari. Saka ipapo ndopataona kuti mutungamiri wedu vakenyumba yavo vanyatsotsanangura chaizvo kuti mari iri kumbonyatsofamba sei.
Vanga vari mumwe mutsigiri wechikwata cheDynamos vaFabian Mahembe vachitaura vari muBulawayo naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Vamwe vagari vemadhorobha eGweru nezvishavane vari kufara neurongwa hweBroadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti BIZ hwekuda kupa maresinesi kune pfenyuro dzakazvimirira dzoga kuti dzitepfenyure dziri munzvimbo mbiri idzi. Mutoro wedu enhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vemugweru nemushavane vanoti kuya kwenhepfenyuro inenge yakazvimirira yega kunogona kubatsira kuunza mabasa pamwe nebudiriro. Vanhu ava vange vachitaura mushure mekunge veBroadcasting Authority of Zimbabwe pamwe neveruzhinji vanzwa kubva kukambani yeAfrican Business Communications iyo iri kuda kupiwa rezinesi rekutanga nhepfenyuro inenge ichizivikanwa kunzi Fire FM. Kanzura weguta reGweru vaKenneth Stole vanoti chingave chinhu chakanaka kuve nenhepfenyuro muguta reGweru. Asi vanotiwo nhepfenyuro yakadai haifanirwe kuzoshandiswa kurwisanisa vanhu kana kuita kuti vanhu varase unhu hwavo.
Chokutanga chinhu chakanaka kungova neradio station munzvimbo. But chakangonakawo ndezvokuti there must be a relationship. Yekuti isusu tinoda kuitei muGweru? What do we know about Gweru? What we don't want is a situation yekuti isu tigadze chinhu chinozoti mangwana choti divide. Tinoda kutsvaga chinhu chichatibatanidza.
Mumwe zvemugari uyangwe zvidoma nezita rekuti Lorraine anotiwo anofarira kuti guta reGweru rive nenhepfenyuro yakazvimirira yega. Asi anotiwo zvakakosha kuti vakuru vakuru venhepfenyuro iyi vawanise mabasa zvizvarwa zvemugweru.
Ndinofara nekuti gavhumendi yauya kuno kuGweru and ndinofarawo kuti vefirefire vakaita application yavo nekuti izvi zvichaitika kuti vanhu vemugweru vanzwikwe zvinhu zviri kuitikawo mugweru zvikasiriwo kudi kusvika kuvanhu. Asi also at the same time wari yangu ndeyekuti mapanelists nevanhu vangu vachipresenta firefire vanhu vekuHarare. Saka handichizofarawo kuti dei vakakwanisa kuemploya vanhu vemuno mugweru vanozva nezvemugweru. Vachavaratidza zvinhu zvinofarirwa nemagwerians nekuti magwerians vanoda zvakati.
Mukuru weAB Communications, Amai Susan Makore, vanoti nhepfenyuro yavo inenge ichiita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira nhau pamwe nemimhanzi. Vanotiwo vakanyanyonangana nevanhu vechidiki vane makore ari pakati pegumi nemasere nemakumi maviri nemana. AB Communications, iyo ine nhepfenyuro yeZFM, ikambani yakavambwa nemutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko, vaSupamandwanzira, avanomirira ZANU-PF muparamende. Nezuro veBAZ, vaive mudhorobha rezvishavane, uko vakanzwawo kubva kukambani yeRay of Hope, iyo iri kuda kuwana rezinesi rekuvamba nhepfenyuro ichange ichinzi YaFM, ichishandira muzvishavane mekare. Mukuru weRay of Hope, vamunyaradzi wengwere, vanoti nhepfenyuro yavo ichange ichipa zvirongwa zvakasiyana-siyana zvakanangana neveruzhinji kubva kuvakuru kusvika kuvadiki. VaHwengwere, avo vakamboita mukuru weZBC, munhu akashanda kwenguva yakareba, vari munyori wezvemisangano yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevatori venhau. Mumwe muimbi wechidiki anogara muzvishavane Tapiwa Damba kana kuti Junior T anoti anotarisira kuti kuve nenhepfenyuro mudhorobha iri kuchasimudzira vaimbi vechidiki vakaita saye.
Ndakamirirawo vaimbi sezvo ndiri artist womuno muzvishavane. Tarisiro yatinayo ndeyekuti tinzwikewo sevamwewo maartists. Tikatarisa mukaona kuti vana Star FM tinongovanzwawo, vana Power FM tinongovanzwawo, but muno muzvishavane paredio hazvibatike mona. Zvinhu zvinotirwadzawo bhozewo, tichida kunzoti zvakamira sevo sevaimbiwo. Kuva muimbi hunge uchinzwika.
Asi mumwe mugari wemugweru vaNox Dliwayo vanoti havaone zvinobatsira veruzhinji zvakawanda zvinobuda pakuve nenhepfenyuro dzakazvimirira dzega. Vadliwayo vati veBAZ vanofanirwa kukasika kupa marezinesi kunhepfenyuro dzematunhu community radios sezvo ari iwo anogona kubatsira vanhuwo zvavo munyaya dzebudiriro. Sachigaro weBAZ vatafataona mahoso vanoti nyaya yekupa marezinesi kumacommunity radio ichiri kure sezvo pari zvino hurumende isina mari yekutenga michina inodiwa kuti nhepfenyuro idzi dzigokwanisa kushanda. VBAZ vari kufamba vachinzwa kubva kumakambani ari kuda kutanga nhepfenyuro dzinotepfenyura dzakazvimirira dzega mumadhorobha akasiyana-siyana munyika. Vamahoso vanoti havangakwanisi kutaura kuti nhepfenyuro idzi dzichapiwa marezinesi aya riini sezvo chirongwa ichi chichangotanga. Asi vakawanda vanoti hapana kuzvimirira kunganzi kuripo kana varidzi venhepfenyuro idzi AB Communications neRay of Hope vose vachizivikanwa sevanhu vane chekuita nehofisi yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Sezongo yadi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vagari vemuharare varikuchema chema nekukwidzwa kwemari dzemakombi.
Nyanzvi dzokurukura nezviri kuitika muFerguson muAmerica umo makapfurwa mumukomana wechitema nemupurisa wechichena zvakonzera kuratidzira.
Dynamos yotungamira makwikwi ePremier Soccer League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonika nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksiya imina Jonga na Sandra Nyaira.